Nyamashi tibvunze musiri nekuti Mwari uri munomo nazvikumbiro guru iro rakaitwa MTT. Unopa simba renyika yose, Executive Authority of Zimbabwe, kuhofisi nomutungamiri wenyika. Saka unondoita zvaanoda, zvaanofunga, ndozvinotaridza kuti nyange matare aanoita kuti tizoita mugano wekuti izvo ndezvepfuma yake kana kuti inyika. Zvakangobatana, hapana kudzika.
Saka ndongoti muchidimbu muri kuti zviri pamutemo, mubumbiro remitemo.
Nekuti ndiwo vanoexecutive authority yeZimbabwe. Havafaniri kunge zvakadaro, vanofanira kuva neexecutive authority yehurumende yeZimbabwe.
Pachiri manzwa nyaya yatiri kukurukura nemhinduro yapiwa naDr. Zembe, munotiwo?
Ndinotenda kuti vaZembe vataura chokwadi kuti munhu ane simba rokuinvaita kuti ndinoenda nani nani, ikoko kwandinoenda kwakambomira sei, ndiye mukuru wenyika. Uyezve vanhu vanofanira kusepareta mukuru wenyika navana, mukuru wenyika namabhizinesi people. Vakangoziva izvozvo chete chete izvozvo, hapana dambudziko. Tinoona imo musocial media vanhu vanenge vachikomplaina vachiti ko izvi zvazoitigei zvazoitigei. Ndingada kupa mufananidzo kwamuri ikoko. Bill Clinton angava ari president asi mukadzi wakezve aiva minista. Toenda kuthe Kennedy family zvimwe chete, toenda kuthe Bush family zvimwe chete. Bush ari president, vana vanga vari magavena and so forth. Saka vanhu vanofanira kuseparata between business issues and family issues.
Dr. Zembe, iyo pamuri kutaura pabumbiro remitemo apa, pachizoonekwa pachiti mutungamiri wenyika anenge akuzofamba kana nemhuri yake achiti zviri pamutemo, haisiwo panozobva here yatingati muchirungu conflict of interest?
Inotoripo, asi conflict of interest yacho kupokana kwezvinangwa kunotobva pabumbiro racho iro. Harizi bumbiro rakaitwa navanhu vezimbabwe. Ibumbiro rakanyorwa namapoka matatu ezvemutongi dzenyika asi rakazosara richiredzwa nemunhu mumwe waRobert Gabriel Mugabe. Saka rakazova bumbiro ravo nevavanoda mubato ravo.
Vachiri mumhanzi, mataura nyaya yemuenzaniso yamapai utungamiri hwevekuAmerica, asi pane vamwe vanoti hongu vaigona kunge vaishanda nemhuri dzavo saizvozvo asi pasina nyaya dzeuori.
Handizivi kuti vanhu vanoongorora nezvamatongero enyika vanongoona uori kuAfrica chete. Izvezvi mutungamiriri weAmerica vaBiden zviri parekodhi zviri kuzikanwa kuti hondo dzavari kusapota idzi inyaya yomwana wavo ana malaboratories kuUkraine. Hahusi uori here hoho? Sinema here kuti Margaret Thatcher achitonga mwana wake akapinda mascandals gun smuggling? Chaiva chizvozvo. Saka izvi zvinhu zvinotaurwa navanhu vasina njero nezvenyaya dzepolitics. Kuno kuZimbabwe hakuna uori. Kana huriko, ndosaka president vakatinga kuve nekomishini yei yecorruption. Kana anoziva kuti kune uori, unonomhanara ikoko action yotorwa.
Dr. Zembe, pouwandudzwa bumbiro remutemo here kuti izvi zvisaitika nekuti veruzhinji havazoziva pari kunzi pari kushandwa mabasa ehurumende nepari kushandwa mabasa emhuri yekwamunangagwa?
Hondo ndozvinotodziwa kuti ruzhinji rudzike murau mukuru wenyika yavo nekuti kubva kuLancaster House nariariye haizvipendeza hapana kuzosvika kuvanhu.
Vachiri mumhanzi, powandudzwa here bumbiro remitemo kuti pange pachionekwa kupatsanurwa kwemasimba emhuri painogumira nepanogumira masimba ehurumende?
Constitution yeZimbabwe inoti mugari woga woga ari muZimbabwe ane zvitupa kana magwaro enyika muZimbabwe. Muzimbabwe ni iyeye anokwanisa kuita zvaanoda munyika.